Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei ne msore na udzedu za nasi, chitatu kukadzi 24, 2016. Vechidiki vezanu PF woshora zvakare vamwe vakarwa hondo, kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati nyaya dzekunetsana mubato dzimbomira. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoudza dare repamusoro reSenate kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa munyika. Nekune rimwe divi, gwaro raburitswa nesangano reAmnesty International rinotiwo Zimbabwe haisi kuremekedza kodzero dzevanhu, asi veZanu PF vanoti izvi ndezvemugotsimatsuro. Muimbi Dr. Tawanda Benson akaimba kambo Unconquerable akokoimbwa pamusangano yeZanu PF, anoti hakanei nenyaya dzemarudzi dzaakutaurwa kana zvematongerwo enyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemasangano anorwira kodzero dzevanhu, yekuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 919 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.